Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 27, 2017.
Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere vanomisa basa kanzuru yose yechitungwiza vachipomera mhosva yekuita zveuori.
Vagari vekumarondera votambira nemufaro michina yebiometric voter registration, asi vachiti havana chivimbo nezeki mukuita sarudzo dzakachena.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika mubato reZANU-PF zvinoratidza kuti bato iri harina kugadzikana.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mashoko atiri kutambira anoti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuwere vambomisa basa kanzuru yose yechitungwiza vachipomera mhosva yekuita zveuori. Kanzuru yechitungwiza ine makanzura makumi maviri nemashanu. Vambomiswa basa ava vanosanganisirawo meya wechitungwiza vaPhilip Mutoti, avo vabvuma kuti ichokwadi vaKasukuwere vashandisa masimba avo pasi pemitemo inobata maguta kuita izvi. Ngatinzwei vaMutoti vachatsanangura zvatora nzvimbo muhurukuru yataita navo.
Ichokwadi vaKasukuwere vamisa makanzuro ese basa nenyaya yekuti kanzuro yechitungwiza yane nguva yakareba isina kutambirisa vashandi. Saka muna December management yakati kumbira kuti semakanzuro zvese kuti titore mari yemustate account tibhadhare vashandi then yozodzoserwa after 2 months. Saka taita saizvozvo finance director vakabva vadzosera mari inoitawo 100,000. Havana kuzodzosera ese 140 because mari yacho inga ichinetsa. Saka yatamisirwa kunzi imi makakweritire mari mustate account mtipa vashandi kuti vatambire.
Imi makanga musina kunge mavazivisa here segurukota rinoona zvekutongwa kwematunhu uye kuteera mutemo wemakanzuro?
Takanga tatovazivisa ndobva ana taunkrekwedu ndobva ati tapuwa mukana kuti titore mari iyo. Saka tisati tavakuziva kuti vanga vasina kuwirirana, but isusu semakanzura zobva tangotiti vashandi vaifana kutambira zvekuti vaende Christmas vasina mari, tibva tatora muakaunti veve tinodzosera. Saka ndo inhaurwa yatamisirwa.
Saka matambira sei kumiswa kwamaitwa mabasa uku?
Tangozi tirisponde pa1 week. Saka ndatizvozvoti zvangoitika nhasi. Saka tiri pakati pekuri kuresponda tiona zvakamira sei.
Tinonzwawo kuti vaKasukuwere vari kupomerawo mhosva dzakawanda dzinosanganisira dzeuori nekugoverwa kwemastendi nezvimwe zvakadaro. Imi muri kutambira sei zvipomerwa izvi?
Inini ikoko samei handina komendi nezvazvo, but ndinongode komendi nemiswa kwataitwa sekanzuro yechitungwiza. Dzimwe nyaya dzavari kupomerwa handina chokutaura. Ipapo zvatongoti kachamadza nokuti likely vangoredu vakangodaidzira nevarimwe zviro kuti vada kuona makanzura senemanagement. Hatina kuziva kuti ingaive nyaya yakadaro.
Saka madzingwa pamwe chete nemakanzura ebato reZANU-PF here kana kuti ndeve MDC chete?
Makanzura ese 25 because ii resolution yatakapasa tese takakwana 25. Saka hapana asarudzwa tangomiswa tese takadaro.
Munofunga kuti zvine chekuita nezvematongerwo enyika here izvi?
Maitiro azvo nyange munhu wese akachamadzwa nyange ndini ndakachamadzwa handisina kuziva kuti zvinhu zvai zvakamira sei because kada kutarisa because papapo tasaoni asiwazvozvi.
Vambomiswa basa sameya wechitungwiza vaPhilip Mutoti vari parunare kuchitungwiza kwakare neStudio 7.
vagari vekumarondera vanoti vanotambira urongwa hwekunyoresa vavhoti webiometric voter registration kana kuti BVR vachiti hunoderedza mukana wekubirira sarudzo. Asi vanoti havana chivimbo nekomisheni yesarudzo inotungamirwa naJustice Rita Makarau chekuti inokwanisa kuita sarudzo dzakachena gore rinouya. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekutsanangura urongwa hweBVR wange wakarongwa neZimbabwe Election Support Network mumusha wedondotombo kumarondera nhasi, vagari vemuguta iri vati vanozviziva kuti chirongwa ichi chinoderedza mukana wekubirwa, asi vanoti pane zvakawanda zvinofanira kuitwa kuti nyika iite sarudzo dzakachena. Vanotiwo sezvo pachishandiswa mitezo yevanhu yakaita sezvigunwe, maziso nezvimwe, vanhu vanogona kupinda mitsekwende yekudamburwa maoko sezvakaitika muna 2008. Vachairman Mataka vaudza musangano uyu kuti veZimbabwe Electoral Commission ZEC vanofanira kuona kuti urongwa hweBVR hauzoshandiswa kuvhundutsira vanhu.
Takaona tichiita matambudziko kana tichinge takusvika kumaelection kazhinji, pari kunzi pakashandiswa tambo, maziso netsiye dzambotaurwa mukoma vhirere. Handizive muna mumwe have a history yemashort sleeve nemalong sleeve. Hatizobatira kudamburwa kwevanhu vakawanda maoko here kuitira kuti musi wacho iwowo nekubviswa kwavo maziso? Handitira ndoinova mubvunzo zvangu wanadati ndibvunze.
Vatiwo kunyange hazvo urongwa uhwu hwakanaka chose, vanoti hapana nguva yakakwana yekudzidzisa vanhu pamusoro peurongwa uhwu. Mashoko aya atsinirwa namai Viola Nyawasha vanogara musha weParadise, avo vati vazhinji kumaruwa havana ruzivo pamusoro peBVR.
Inini zvakafanana senini personally ndinganzwisisa zvine advantage yangu ndeyei yekuti ndinavhota through biometric, asi chembere zhinji dziri kumusha dzikwanisa kunzwisisa why time yavo vakanonoka kuti kuzivisa vanhu. Ivo ngavasabhese futi maguta ngavaende kumaresettlements nekumareseva kuti vanhu vanzwisisa, vachitsanangura kune vanhu vechikuru kuti vanzwisisa kuti chii chakakoshera kuti vanhu vavhote.
Mugari wemarondera amai Elizabeth Garimoto vati kunyange hazvo vachifarira BVR, chishuwo chavo chane chiri chekuti vanhu vanogara kunze kwenyika dai vakwanisa kunyoresawo kuvhota vari kwavanogara.
Chatumia neshinga ndechekuti kana vaitwa biometric voters taona yakanakira pakuti one kubakafa havachakwanisi kuvhota, nekuti zvakafana nekuti voters roll yakanga iriko yaikondinira munhu akafa but vaitomona munhu iye akavhota iwe iye asipo wotozopatika kuti koningi zvaanenge akafa vanhu ko avhota sei. Saka handizvipeti kutinakuti inoo chirongwa chako chakanakisa, asi dai vangotiitirawo fevha yekuti vari kunze vakwanisawo kuvhota.
ZEC inoti ichatanga kuumba gwaro idzva resarudzo dzegore rinouya mwedzi unouya, uye chirongwa ichi chichaitwa kusvika muna Mbudzi. Pari zvino ZEC iri kutoedza michina iyi iyo iri kubva kumakambani ekugermany nechina kuti inoshanda sei isati yatanga kunyoresa vavhoti. Vamasimba Ruzvidzi vanoti havana chivimbo chekuti ZEC inokwanisa kuita sarudzo dzakachena. Vari Zvidzi vaudze Studio 7 kuti vanotambira zvikuru chirongwa cheBVR, asi havasi kufara kuti ZEC iyo inogara ichipomerwa mhosva yekubira sarudzo nekutsigira bato reZANUPF ndiyo iri kutungamira chirongwa ichi.
Chekutanga ndechekuti tine kakugununa nebhodhi yacho ZEC iri kurana maelections hui independent wayo considering history yavo sevanhu vakaapoindwa negovernment inoya tiri kurwisana nayo ichiramba kugadzirisa mareforms.
Amai Hitha Koga ava nomumwe ange akamirira ZESNI pamusangano uyu vati vachatora zvichemo zvevanhu vozvitora kuZEC hurumende neparamende.
Tiri kuedza nepatinogona kuti tinge tichi kurudzira kuti maelections aramba achifamba zvakanaka. Zvatinotaura muno mazvigumire muno tiri kuzviendesa kumusoro nekutraya our best.
VEZEC vatadza kuuya kumusangano wanhasi vachiti vange vakabatikana nechirongwa chekuedza mashandiro emishina yeBVR. Hatina kukwanisa kutaura nevakuru vakuru vebato reZANUPF marondera kuti sei vatadza kupinda musangano wanhasi kunyange hazvo vange vakakokwa. Ndakamirira Studio 7 marondera. Ndini Ivan Chifera.
Gurukota rezveutano vaDeputy Parirenyatwa vavhura zviri pamutemo imwe nzvimbo ichange ichiongorora pamwe nekurapa gomarara inonzi Onco Care Cancer Treatment Center. Patricia Mudadigwa anotipanya inotevera.
Kuvhurwa kweOnkoke Cancer Treatment Center kuri kutarisirwa kubatsira vane chirwere chegomarara kuti varapirwe munyika, kwete kuti vaende kunze kwenyika kunorapwa. Onkoke Cancer Treatment Center ndonzvimbo yekutanga yakashumirira uko vanobatwa nechirwere chegomarara vanowana vana chiremba vese vane chekuita nekurapwa kwechirwere ichi vari panzvimbo imwe chete. Nzvimbo yeOnkoke yakavhura kune veruzhinji muna chikumi gore rapera. Vadonans Kangausaru ndeumwe wakarapwa panzvimbo iyi, avo vanoti vakanyukurwa mudambudziko guru. VaKangausaru, avo vanorarama neHIV and AIDS, vaive vaita lymphoma cancer vachifanirwa kuenda kuIndia asi vakakundikana nekuda kwokusheya mari kusvika vazobatsirwa. VaKangausaru vaudze Studio 7 kuti kuvhurwa kwenzvimbo iyi kucharerutsa upenyu kune vanobatwa nechirwere chegomarara.
Nokosha because ndana ndine kuIndia unorapwa. Kuvhura kwenzvimbo ino kurati upenyu hwareruka muno muZimbabwe. Hapana nhu chaenda kunze kwenyika unorapwa. Takapa muZimbabwe zviri nyore. Chibuda muzimba dzedu tichiona treatment iri right muno muZimbabwe uchibva mumba. Zvizvi zvinokosha. Kudai vaudza masosi panapa vakona kuseva nyika isa nhu vaziva. Because chuta tena vanhu vaende kunze kwenyika kusaziva kuti kweOnkoke iripo. Banduti vanhu vaive pano paOnkoke. Parikubetserwa nemapurisa akachipa even nemedical aid yako. Chiri $20 kwanuka baba chena pano papanzwe OnkoKe.
Kanzura wa Ward 8 kunova kuna kliniki iyi va Christopher Mbanga vakashaikirwa nemudzimai gore rapera nekuda kwegomarara ramapapu. Vambanga vatiwo vane chivimbo chekuti kuvapo kwenzvimbo yakadai kuchabatsirawo veruzhinji kuti vaongororwe nguva nenguva kuti vanowanikwa vaine chirwere ichi vabatsirwe gomarara risati rapararira.
Ndafara zvikuru kuti tavhura nzvimbo yakafanana neOnkoke chava nzvimbo ichabatsira vazhinji vari kurasikirwa noupenyu hwavo maererano necancer, nokuti vanenge vanonoka kuti ionekwe kuti cancer rudzi. Ndinofunga kuti ichabatsira vakati wandei. Tiri kuda kukurudzira vanhu kuti ngavauye vachiongororwa nguva ichiripo kuti vane cancer here kana kuti kwete.
Vaparire nyatwa vatiwo nekuda kwekuti chirwere chegomarara chiri kukwira zvakanyanya munyika, vati sehurumende vave kuzorwisa chirwere ichi sezvakaitwa dambudziko reHIV and AIDS.
Nyaya yecancer inoda kurwiswa zvikuru. Ndacancer yawandisa muno munyika, iri kuramba ichikura gore negore. Saka isusu tiroda kuti idzikire. Muchaziva imi kurwisa kwotakaita chirwere chemukondombera cheHIV. Kuti takabva kuma National AIDS Council tichidzika kuma province tichiita madak anonzi madak aya takuda zvimwe chete zvo panyaya yecancer. Kuita madak anopinda achitaura nenyaya yecancer chete kumamisha, kumadzimambo, kuma headmen kuti vanhu vazive nyaya yecancer. Ndozvo tiri kunyanya kukurudzira izvozvo.
Vaparinyatwa wapo yambiro kune veruzhinji kuti varege kunwa zvinodhaka pamwe nekuputa fodya, izvo zvavati zviri kuwedzerawo kukwira kwechirwere chegomarara.
Totaurira vanhu zvinhu zvinokonzera cancer, kunyanya zvinhu zvakaita sedoro. Doro hwawa vanhu havazive bahwii kuti hwawa pachawo hunoita kuti uone imwe chanzi hombe yekubata cancer. Netobako kuputa fodya zvondambotaura izvozvo, tinenge tichida kuti vanhu varegere kuputa zvakanyanya. Saka tinenge tichivataurira mafactors anoita anonzi marisk factors anoita kuti zvinhu zviwande zvirwere zvakanyanya.
Mukuru weOnkoke vaBendeda vati chipatara chavo chine mishina yose inodiwa kubva mukuongorora kusvika mukurapa chirwere chegomarara. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakavhenekwa muna 2015 vakawanikwa vaine chirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mm. Mapurisa emuLondon asunga mumwe murume anofungidzirwa kuti anga achironga kuita zveugandanga mushure mekuwanikwa aine zvombo ari pedyo nedare reparamende pamwe nemuzinda unogara mutungamiri wehurumende amai Theresa May. Mapurisa anoti awana mapanga asi panga pasina njodzi yaigona kuwira veruzhinji chiripo ripotyo.
Gwaro raburitswa nevanoshanda vachipa rubatsiro muSomalia rinoti Kenya neEthiopia dziri kushandisa chisimba chakanyanyisa kuvanhuwo zvavo vemuSomalia mukuedza kumisa kurwisa kwemiganhu yenyika idzi nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab.
Chizvarwa cheSouth Africa Gift Ngoepe ndiye ave chizvarwa chekutanga chakaberekerwa muAfrica chatamba mumitambo yeMajor League Baseball. Apo akatamba mutambo wake wekutanga nechikwata chePittsburgh Pirates nezuro Manheru.
Mutauriri webato reZANU-PF vaSimon Kayamoyo vanoti gwaro richabuda kubva munyaya dziri kupomerwa vanoona nezvegwara rebato muZANU-PF uye vari gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere nemunin'ina wavo uye vari sachigaro webato iri kumashonaland central vaDick Mafios richaendeswa kumutungamiri webato iri vaRobert Mugabe. Vakayamoyo vati zvinenge zvave kuna ivo vaMugabe kuti votura gwaro iri kupolitibhiro here kana kuti kwete.
Asi vakasukuwere vanenge vave kumbofema zviri nani mushure mekunge bazi remadzimai reWomen's League raramba kutora danho panyaya yavo apo rakasangana nechitatu. Matunhu gumi uye veZANU-PF Youth League vakati vakasukuwere ngavadzingwe mubato pamwe nemuhurumende. Asi vakasukuwere vakaona rutsigiro rwakasimba kubva kuvamwe vanonzi vari muchikwata chavo cheG40 vanosanganisira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika waPhelekezela Mpoko Soro waMpoko uye gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaJonathan Moyo. Mamwe masachigaro nevanofungidzirwa kuti vari kuchikwata cheG40 vanoti vari kutya kudzingwa mubato vachiti izvi zviri kuitwa nevanotsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avanonzi vanotungamira chikwata chinonzi Team Lacoste.
Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya iri kupa kuti mubato reZANU-PF muite kunetsana kusingapere inyaya yekuti vaMugabe vakwegura uye havasi kuda kutaura kuti vachaenda rini pamudyandigere kana kudoma achavatsiva. Asi mubumbiri reZANU-PF haripe masimba vaMugabe kuti vadome munhu anovatsiva kunze kwekungodoma vatedzeri vavo vaviri. Izvi zvave kupawo kuti vakuru vemauto vapindire kuti ndiani wavanoda kuti atore chigaro chekutungamira ZANU-PF kana vaMugabe vasiya basa iri kungave nekuenda pamudyandigere kana rufu. Ko chii chinopa kuti vanhu vemuZANU-PF vatye kukukidzana navaMugabe? Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro weZANU-PF kuUK province vaNick Mangwana uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi. Tatanga nekubvunza vaMudzengi kuti sei zvichinetsa kukukidza vaMugabe.
Kuti ukukidza vaMugabe unenge uchitambisa nguva nokuti hazviiti vaMugabe havangakukudzwi. Ukavakukidza unenge uchida kutozvicherera rinda rako munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tidzirei wapa with all due respect. Tsvangira yakambokukidzwa nani kubvira 1999. Mai mujuri zvacho vakakukidzwa nani? Taurai kuti mune culture yekuZimbabwe yekuexpect yekuremekedza munhu akagara pachinzvimbo. Inini kuno chaiko kuBritain kunoku hapana akandikupidza. Vakaise takati election tikaideclare hakuna. Hazvirevi kuti munhu hakuna munhu anoda kupinda mutsauro dzeanoziva kuti anoruza. Sezvamuri kutongoona vamwe vari kunze uko vakutanga kuti atomboikota, tomboikota venera nevekodzi vachitomboikota because vari kuona kuti vanoruza. Saka munhu wese musvina anotarisa kuti ndinoitire ndinorwira nechikuriri. Kana ukaona kuti chikuriri worega kusatambisa political career yako.
vaMudzengi pindura itenzwa.
Zvavari kutaura zvati siyane. Vana vasangira havasi kutonga vari kuzama kuti vapinde vomukutonga. Apa tiri kutaura vaMugabe somukuru wenyika uye somutungamiriri weZANU-PF. Ndo muhwindo wanga uripo kuti senyi muzanu vati vasinga kukwidzi. Noti kuti kiti apa zvaakuti vamangwana vangwarira nyaya vaakubhurodhena Patisita kitaram gambi.
Adisi kubroje na naibaba. Kana mkaterera munonza kuti ndati pane culture muZimbabwe. Saka zvinhu zvananda akutaura izvo yanga vakusimbisa wanga waumbo weculture yandikukudzai kuti culture yacho irimo yokuZimbabwe ndekuti munhu akagara pachigaro haakwikwidzi mbato racho iroro. Musoro wenyaya inyaya yezviri kuitika muZanu PF. Politics dzomuZanu PF. Saka kana tichitaura nezvepolitics dzomuZanu PF ndinofanira kudzisanganisa ndidzidzanisa namamwe mapato.
Ipapo ndinomuhwai vamangwana. Asi vazvino vanga vavhunza kuti sei muZanu PF vamugaba vasina kudzidzi vanga vakati vavhunzwa nezvavatsvangirai sei kuri kuti vavhunza mavhunza zvavatsvangirai taipindura nezvavatsvangirai
asi vamangwana vamwe vamwe vakamboedza kuita izvi vakaita savana mavhaire vakataura izvozvo vana Webster Shambu vakazopedzisira ka vakandwa kunze kwemusha uko naivo vamugabe pavakati vanhu vari kuti ngavachisiye basa
havana kukwikwidzwa zvakasiyana kukwikwidzwa kana kubasa kwenyu chaiko ikoko makagara ipapo mustudio imomo ninga akangotanga kuti ningi ngaabve hazvirevi kuti aatikwikwidzai handiti maona kune zvinodistabilize zvokuti vanhu vasi vanochokota kutaura nezveiwevo hauti ningi ngaabve kana uchida kuti ningaabve pane process unoita kazita rako yeti uenda kuna election wohwina kana ndomabvisirwa anoitwa vanhu saka ndopapane tine gwara rusangano tine maconstitution kana vanhu vachitongwa vanotongwa maringe nezviri muconstitution ndokutongwa kwakaitwa vamavhaire pakatoita process vamavhaire havanangoti vazvitaura muparamendi vakadzimba muparamendi hakuna nyika isina mawipi every party yaminoziva ina mawipi so if you go outside the whip vanodzidzira munowo muchaimo muno mubritain munomo vangana vanhu vanodzingwa vana Nigel Farage vakadzinga vanhu nokuti anenge atuka mukuru webato discipline is important saka vamavhaire kana vaida kukwidza vanokwidza vari kurege kukwidza maibjuru kana anyone do hakuna akadzingwa zvakutisa zvanhu zvamuri kutaura handizvizivi zvandoziva ndezvokuti vashamu vakatoti vamugabe kirimora handisi kuti vakatiapedza kuti kirimora vakati kirimora ngaichibva yaora
vamudzingi
chokwadi chiripo ndechekuti vamugabe muZanu PF munonetsa kuti vakwikwidze nokuti vakabata masimba ose matomo ose ebato ndo vakamabata kuti uvakwikwidze unenge uchitambisa nguva ndo chokwadi chiripo kuti itsika yemuZimbabwe hongu inogona kunge iri tsika but tsika iyoyo kana iri kokwembiti iri kutobva muZanu PF.
Nyanzvi mianzo zvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro weZanu PF kuUK Province vaNick Mangwana vari kuLondon.
Madzimai anorarama nekuzviitira mabasa emaoko anobva matunhu akasiyana-siyana emunyika aungana nhasi muHarare achicherechedza pamwe nekupembera zuva remadzimai kana kuti Women's Day iro rakacherechedzwa musi wa8 kurume pasi rose. Mhemberero idzi dzinonzi dzarongwa nesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association uye dzapindwawo nenhengo dzemasangano akawanda anosanganisira reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET. Imwe nhengo yeVSET yapinda mumhemberero idzi muzvare Tariro Munyerei vanoti madzimai atora mukana uyu kutaura nezvematambudziko akasiyana-siyana aanosangana nawo mukuita mabasa avo emaoko zvikuru vanotengesera mumigwagwa. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kumhemberero dzataenda nhasi tanga tichifara tichirekognizwa semadzimai ari kurarama munguva dzakaoma kudai ende zvazvi tichibatsira kuti tinoramba tichiyeuchedzwa pamaererano nekodzero dzedu dzatinazo anoramba social economic rights tichitaurawo machallenges atinosangana navo semadzimai tichiwanikwa tichibatsirana kuti tingazvifambise sei muzvikamu zvinotevera sange kuti nyaya dzanga dzichinyanyotaurwa ndedzekuti harassment yedu isusu madzimai vasikana vechidiki tinowanikwa tichitsamukana neharassment yakawandisa paroad sexual harassment kufunga kwangu semadzimai vari paroad tinofanirwa kuti tiwanikwa tichidzidziswa zvakanyanya pamusoro peHIV nemacontraceptives so ndo zvimwe zvezvinhu zvataa tichidiscussa nhasi because dzimwe shamwari dzamu dzandoshanda nadzo vanofungwa kuti asabhandare bribe zviri nani ape munhu essential favor but asingazivi kuti zvitori muexposa kune marisk akawanda saka nai ndichifarira kuti tetora specifically nezvematambudziko atinosangana nawo semadzimai na
asi munoona here imi zvose zvamakurukura pamhemberero idzodzi zvichishandura mararamiro enyu kana kuti inyaya muchangoramba muchitaura gore roga roga ramunoungana
sezvandiri kuona pane zvakuitika ndikuona kuti visit iri kutibatsira kuti zvinhu zvekutishungurudza everyday zvive zvinhu zvaakutanga kucherechedzwawo nevamwe vanhu vanotitungamirira nevamwe vanhuwo regular person asinombobvira mbofunga kuti could have been a challenge yanini tichisangana nayo everyday so maybe hazvichinge hazvo mangwana but kana tachitanga kuzvikurukura saizvozvi maybe in the next 5 years hatizivei pamwe pane zvinenge zvaavezo
ivo vamunenge muchipomera mhosva dzekushungurudza nekusaremekedza kodzero dzemadzimai vanga vawanawo here mukana wokunge vachiuyawo pamhemberero dzenyu vachinzwawo zvenyunyuto izvo
vanga vasiko havana kuoya
vanga vari nhengo yeVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET muzvare Tariro Munyerei vari parunare muHarare nestudio 7
munhau dzemitambo izvinei zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi Black Rhinos 1 Chicken In 0 Dynamo 0 Haumine 1 zvichakadaro vanotungamira Zimbabwe Open Golf Tournament vari kukurudzira kuti mutambo wegolf udzidziswe kana kutambwa muzvikoro senzira yekuedza kupedza matambudziko ekushayikwa kwevatambi vanotamba muutambo uyu mumakwikwi epamusorosoro mutoreri wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera
izvi zvauya zvichitevera kutatarika kuri kuita vatambi vemuno apo vanenge vachikwikwidzana nedzimwe nyika nemhaka yekudzikira zvinotyisa kwaita mutambo wegorofu munyika Zimbabwe iyo yaive nevatambi muhurongwa hwevatambidzana vanorura pasi rese Tony Johnston, Mark McNulty naNicky Price oyo akamboenda pachinhano chepamusorosoro pasi rese haisisina vatambi vari kukwikwidza zvine mutsindo muPGA Tour pamusoro pezvo vatambi vemuno vatadza kutora mukombe weZimbabwe Open uyo unotambirwa munyika muno kubvira muna 2010 apo wakadzoka kwapera makore masere usingakwikwidzwe nemhaka yekushayikwa kwemari vanoronga makundano eZimbabwe Open vaMichael Mahachi vanoti gorofu inofanira kudzidziswa muzvikoro sezvinoitwa mimwe mitambo yakaita senhabvu nekumhanya izvo zvine mwaka wazvo gore rega rega kana Zimbabwe ichida kuita vatambi vane mukurumbira sezvaiveko kare
tinofanira kutora mutambo wegolf kuzvikoro zvedu nokuti kana tisina kutora mutambo uyu kuzvikoro tinozonetsekana kana vakura vasina kunge vagadzirwa zvakanaka so ndinokochedza vakuru vanodzidzisa mitambo muzvikoro kuti vatore mutambo wegolf sekutorwa kwavanoita mitambo yenhabvu
vamahachi vanoti Zimbabwe ine nhandare dzegorofu dzakanaka dzakawanda dzinofanirwa kuve dzishandiswa nevechidiki asi izvi hazvisi kuitika vanoti munhandare idzi ndimo makabuda vatambi vakaita Sana Price
mutambo watakagadzirisa munhu akaita world number one Nick Price and tine courses orunandare dzinotambirwa golf dzakawanda dzatinofanira kunge tichisenzesa
vamahachi vanoti mutambo wegorofu ukashaya budiriro mune vechidiki ucharamba uchidzikira kudarika mumadhaka mauri iko zvino mutevedzeri wegurukota rezvedzidzo yevechidiki vapoo mavhima gore rapera vakavimbisa kuti mitambo yakaita segorofu ichange iri pazvidzidzo zvemuzvikoro asi pari zvino hapana chati chabuda pachinangwa ichi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
vateereri musakanganwa kuti muchirongwa cheWomen's Roundtable na8 p.m. tiri kutarisa kushungurudzwa kuri kuitwa vanhukadzi mudzimba
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Toksi yamina Chris Kande natungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamkela ku Studio 7 ngolwesithathu ngolwesine mhlaka 27 Mabasa 2017 ngu Chris Gande
lo ntungameli Nkomo.
Endabeni zethu lamhlanje,
okwakathe sikhula ama varieties athize releaseweyo for sorghum silo SV1, SV2, SV3 and 4. For upoko silo FMV1 and FMV2. For IPO millet silo PMV3, PMV2.
Abalimi besifazana abalima besemapandleni bakhanya belesivuno esihle kakhulu lonyaka abasibukisa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair.
Okunanzelelekileyo kakhulu yikuthi sibona inhlanganiso yeVEC ifuna ukuthi elizwe leChina, ikhampani evele eChina kube yiyo ke ezaphiwa ke icontract naleyo ukuthi ke isupply ke equipment naleyo ke ebiometric voting system.
Amankampani adinga ukuthengisela leZimbabwe imitshina yokubhalisa amagama abazavota kukhetho oluzayo aqede uhlelo lokutshengisa ubungcwethi bawo izolo.
Ukudonselana phakathi kwebandla leZANU-PF sokufike kusibanga saphezulu kulandela imizamo yokuxotsha unobhala obona ngenhlelo zebandla umnumzana Sevia Kasukuwere.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Abalimi besifazana abalima besemaphandleni bakhanya belesivuno esihle kakhulu lonyaka abasibukisa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair 2017 kobulawayo. Kusasa abahluleli kusasa abalimi laba bakhangelele ukuphiwa imivuzo emkhosini weBulawayo Agricultural Society. Kubika unompumelelo moyo.
Unkosikazi Nomusa Moyo osuka embizo obukise izilimo zakhe ezITF 2017 farm produce uthe ulime umumbu, indumba lamazambane yikho akungenise embukisweni njalo ukhangelele ukuthola amathani ayisithupha.
Nasisuke embizo nandimu umumbu lamazambane lendumba. Nangenisu umumbu lendumba lamazambane. Ah, ngombono wami ngokhangela kwami enqenye ngazuzi 6 ton.
Unkosikazi Nokuthula Ncube uthi ulime umumbu, amabele, imfe lamazambane njalo yizo izilimo azibukisayo ukhangelele ukunqoba ethi uzathola isivuno esihle ngoba izulu line kuhle.
Ilime umumbu lamazambani iglo lemfe lamabele. Ngathandela ukuthi amabele ukudlo kumnandi. Nxa ubona ungani uzokuhlunga dlamabele uyaqina njalo kuyakhanyakala ukuthi wena umuntu odla isithwala esi right. Hayi sivuno sasithola sibili kakhulu emabeleni lo mumbu, hayi sivuno sikhona.
Unkosikazi Olivia Mukondwa osebenzela eMatopo Research Station ngemizamo yokuphuma lenhlanyelo elohlonzi emelana lokusilela kwezulu uthi sebelayo inhlanyelo engafuni izulu eliningi eyenhlanyelo ezincane.
Okwakathe sikhula ama varieties athize releaseweyo for sorghum silo SV1, SV2, SV3 and 4. For upoko silo FMV1 and FMV2. For IPO millet silo PMV3, PMV2 and Okashana 1.
Ethi baphakathi kokupheka njalo ezinye inhlanyelo ukuze abalimi babe lenhlanyelo ezichiyeneyo ezingafuni izulu eliningi ezimelana lokuchisa kwelanga.
Mafamasi ama varieties lawo ayayazi kodwa sihambela phambili sizama ukuthi release amanye ama varieties sinika isivune esiphezulu lawo evuthwa masinyani angafuni izulu eliningi.
Lonyaka abalimi abafuyayo labo balethe inkukhu njalo ikolishi yemfundo yaphezulu iLupane State University ilethe inkukhu ezehlukeneyo lemvundla ukwedlula abalimi abazimeleyo. Abakwele Senegal bangene elangeni lesithathu bengabukisi ngemva kokungazwani lohlangothi olubuthanisa imali yesizwe olwezimra phezu kwenhlawulo okumele bayikhiphe ukuze impahla zabo zingene. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuba khona lapho umongameli Hage Geingob wele Namibia azavula umbukiso we-ZITF 2017 okusemthethweni. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Amankampani adinga ukuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo eyama-biometric voter registration kits aqede uhlelo lokutshengisa ubungcweti bawo izolo. Amankampani la abalisa iLuxton eyakwele China leDemalog eyakwele Germany. Izolo imitshina yamankampani la ibikhangelwa ukuthi inganethwa ayingeni manzi na lokuthi ingawa iyaqhubeka isebenza na. Imitshina yeThemalock ibikwa ike yacitsha ngemva kokuthelwa ngamanzi kodwa eLuxton iqhubeke isebenza kuhle. So kumelelwe ukuthi iZimbabwe Electoral Commission ikhethe inkampani ezayithengisela imitshina yokubhalisa abantu. Isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu uthi kungaba yinto embi iZEC ingapha inkampani yakwele China lomsebenzi ngoba ele China kulelizwe elazakala ngokudlelana lebandla leZANU-PF.
Okunanzelelekileyo kakhulu yikuthi sibona inhlanganiso yeZEC ifuna ukuthi elizwe leChina ikampani evele China kube yiyo ke ezaphiwa ke icontract naleyo ukuthi ke isupply ke equipment naleyo ke ebiometric voting system. Yikho ke sibe kube kunazeleleka ke ulokho khela izekho makarawu ibody language yakhe nxa yokuthi abeChina bebedemonstrator besenza izinto zabe bekhanya nje ukuthi ungumuntu ofisa ukuthi ke kuphiwe leChina. Kukhanya ke luhlelo lwezanu-PF asebelwenzile ukuthi bafuna ukunika ilizwe leChina. Loba kungaphuma mpumelo bani ke kukhanya ke bona abakufisayo ukuthi benze khona lokho ngoba ke iChina ke ilungane lobudlelwane ke lebandla lezanu-PF. Besabela ke ukuthi khona lokho kuzenze ukuthi kube le rigging ke kube le ndlela abangamanipulator ngayo isystem. Kuyimanipulator wabo kokuqala sibona ingazathe kurejisteni khona lapho bangathatha isikhathi beregista abantu abalutshwane kakhulu lapho abakwazi ukuthi abalahlekelwe khona-ke ekugcineni-ke kube lama-voters arejistileyo-ke amalutshwane barejista abaningi ezindaweni lapho abakhangeleleyo ukuthi bangawina khona kakhulu emakhaya khona nale kozumba amaramba kufuka bona ingani yizo izindawo abangakhonsentrate kizo kakhulu.
Libona khonapho lemitshina litshengiswa ukusebenza kwayo akuvelanga yini ukuthi kungaba lokuqilibezela ekubhalisweni kwabantu khonapho?
Kambe akuzange nje kukhanye egcekeni kodwa okukhanyeleyo ukuthi i-system okuqala bangayimanipulator ngekurejisteni abantu njalo abanikazi bayo balakho ukuthi bayimanipulate la esikhungelanga lokuvota lona lelo ngenzakala lanxa sengazange sikunanzelela okwakathesa. Kodwa-ke ezilongu usebenza nezanu-PF kumele unanzelele ngoba izanu-PF lobuguluva elobuchili obukhulu kakhulu obumangalisayo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-People's Democratic Party.
Abezempila kahle bathi lokho liqansa inani labahlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane kubangelwa indlela uZulu asephila ngayo okubalisa ukunatha utshwala okwedlulise amalawulo. Intathele izindaba yethu uMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emkhosini wokuphawulwa okusemthethweni kwendawo yakuqala elizweni ezosebenza izimele eHarare ukusiza abalemihlobo yemvukuzane ehlukeneyo lapho uZulu aza kube ehlolwa ukuqhuba imisebenzi yenhlolisiso kanye lokutholiswa imfundiso eye Onkoke Zimbabwe Center. Abezempila kahle bathi lesi simo sengezwa ikuphuza kokuyadinga usizo okusuke kube nzima ukwelapha imvukuzane nxa isikusimo esibi ofana le-stage 4. Obe ngumhlonitshwa kulomkhosi umphathintambo wezempila kahle uDr. David Paririnyathwa uthi unatha yiloba yiphi imihlobo yotshwala okwedlulisa amalawulo kuyingozi ngoba kusengeza amathuba okuhlaselwa imvukuzane.
Alcohol is a risk factor. So those people who take alcohol excessively, more than 7 times.
Utshwala kuyingozi enkulu bungezelela amathuba okuhlaselwa imvukuzane. Abanatha utshwala okwedlulisa amalawulo bethatha amaphayinsi edlula isikhombisa abasengozini. Kuthi abesifazane abazitshela ukuthi bona abanathi tshwala benatha amawayini bayaziyenga ngoba elesilinganiso esiphezulu sotshwala.
Enye ingcwethi kwezokwelatshwa kwemvukuzane esebenzela i-Onkoke Zimbabwe Center uDr. Annie Ndlovu Hlongwane uthi lobesintu utshwala labo buyingozi kumpila kahle yabantu.
Ikakhulu ebantwini abanatha utshwala besintwini ngoba ama-pots asetshenziswa ukupheka utshwala lobuyana. Kwesinye isikhathi ayabe lama-carcinogenic, sithi ngama-carcinogenic substances. Ngathi ingcekeza phakathi engayenza i-cancer. I-cancer kakhulu ejala ukwenziwa e-associated lokunatha utshwala ngiyethwa nge-esophagus.
Lanxa lindawo iphawulwe ngokusemthethweni lamhla uDr. Ndlovu Hlongwane uthi iqale ukusebenza nyakenye njalo ingakhethi oza ukuzathola usizo kiyo.
Isikhathi eziningi abantu bebephuma eZimbabwe besiya e-India kumbe ne-South Africa bedinga uncedo lonalolo. But khathesi sebele chance yokuthi beluzuze uncedo lonalolo eZimbabwe. And the Onkocare kulama-specialist achiyeneyo. Labo futhi uyazuza not only i care yokwelatshwa imvukuzane, even spiritual care you are given to it.
UDr. Parirenyathwa utshela bekade bekulomkhosi ukuba uhulumende ezimisele ukuluqakathekisa lolu dubo lwemvukuzane kuqhutshwe inhlelo zemikhankaso ezinjengeyokuvimba igciwane lengculaza le-HIV okwasiza ukutholisa uZulu ulwazi olwaneleyo. Abe Onkoke Zimbabwe bathi bayemukela yonke imihlobo yama-medical aids elizweni bathembisa ukuba kuzodingwa indlela zokusiza abayanga lapho bethe baza ukuzadinga usizo kibo ukuzakwelatshwa. Uhulumende uthi ukuba khona kwalindawo kuzosiza kakhulu ekuthini zande izibhedlela ezisiza abatholakala belemihlobo yemvukuzane ehlukeneyo ukungezelela kwezimbili ezihlezi zikhona ezibalisa isibhedlela se-Paririnyathwa Group of Hospitals kanye lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kuhlelwa sihluzeni bomama namhla sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabesifazana ikakhulu ngalesi sikhathi sokubhidlika komnotho.
Uthumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe.
Amapolisa kweleBhilitane abikwa esebophe omunye undoda ofunyanwe elezikhali ezulazula duzane ledale lepalamende lesigodlo senhloko kahulumende unkosikazi Theresa May. Amapolisa la athi lundoda ubotshelwe amacala ukuba ngomunye wabalobecatsha phansi komthetho we-Terrorism Act. ubikwa engosakhulayo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili.
Lapho umhlaba uzabunanza ilanga lokwethulwa kwezindaba ngokukhululekileyo emhlabeni jikelele, iWorld Press Freedom Day, othole umvuzo waphezulu ukuba intathele izindaba lesibindi uDawit Isaac wele Eritrea akasoze enelise ukuzowamukela lo mvuzo ngoba epika ejele ngemva kokubotshelwa umsebenzi ayewenza kuphephandaba leSetit kwele Eritrea. Ukudonselana amandla phakathi kwebandla okuphakathi kwebandla lezano PF sekufike kusibanga saphezulu kulandela imizamo yokuxotshwa yokufuna ukuxotsha unobhala ubona ngenhlelo zebandla umnumzana Xavier Kasukuwere. UKasukuwere ukhanya esehlule imizamo yonke yabakade befuna ukumxotsha ngoba ekhanya elesekelo lukamongameli Mgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungela izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana endawonye lelunga lebandla lezanu PF umnumzana Effort Nkomo onguye osungula lingxoxo. Umnumzana Macaphulana, wena uthini nxa ukhangela okwenzakalayo ezanu la?
Hayi, thina babugande siyibukele izanu singaphandle, akusimangaliso okwenzakalayo. Into ekhona laphana kanti ngumbango, akubangwa nje kubangwa isikhundla sakhe yena uMgabe. Ngakho phakathi kwebandla ulabantu abangasibo bakhe angabafunini. Konkana kumele kuwubonise umphakathi weZimbabwe ukuthi yena uMgabe umi ngaphi, njalo izifiso zakhe zokuthi ozathatha isihlalo sakhe zimi ngaphi. Ikuvota kwakhe konkana ukuthi axotshe abanye ngenye indlela abanye bangaxotshwa ngaleyo.
Mnumzana Nkomo, uyakhuluma lapha umnumzana Macaphulana ngokwenzakalayo ebandleni, uthi yena hayi kukhanya yindlela ehleliweyo. Ungathini wena nxa ukhangela osekwenzakele lalokho okwenzakala kathesi? Kungakuyikuthi ikufuna kwababa uMgabe?
Ngingeze ngakwazi ukuthi umuntu okhesikeleni sakhe kunzima ukuthi uwazi. Ngokubandla ayikhona elezanu PF. So lathi abanye sikhangele siyasimangalisa ukuthi kade kuyini okwenzakalayo, injongo kuyini. Kodwa ke oliqiniso ikhonokho ukuthi kuthe kuxotshwa abanye kwathulakala zwi, akula muntu okhulumileyo. Khathesi sokuxotshwa abantu sebesithi kakuxotshe uKasukuwere, so kungikhona abantu bekwazi ukuthi kuyakhulunywa ngakho. Kuyasimangalisa la.
Ye, mnumzana Macaphulana, wena nxa ukhangela okwenzakala kubandla lezanu PF ikakhulu sikhangela osekuke kwakhulunywa abantu abafana labo Julius Malema ukubana abantu abakuzanu PF bangamagwala bayehluleka ukutshela umnomongameli ukuthi awusuluphele usungaphumula, ukubona njani kungaliqiniswe?
Ye, into ekhona babugandi obaba uNkomo nje sithi bayamangala labo bengaphakathi basazozibona izimanga ngobana intando ebusayo kuleliyani bandla ngekamgabe, uMgabe yizano, izano ngumgabe. Benjalo bephakathi abadala bethu obaba uNkomo labo bani bangamalunga ayiphathi, kodwa yona ngokwayo ukuthi minjani isebenza kanjani basazoba kwayo. Esingakutsho laphana okwenzakalayo babugandi ukuthi eluphele njalo esephelelwe ngamandla enjalo, umuntu lo isilo kumbe uyinyamazana kumbe uyilokho oyikho khona, but wakhiwa yibo bona abantu. Amandla awasebenzisayo waphiwa yibo, bembiza ngamagama bethu ufana loJesu, bethi ngumntu kaNkulunkulu, bethi yilokhu usesebenzisa wona lana amandla abamnika wona ukwenza intando yabo khe kubo lasebandleni leli alikhokhelayo. Kungakho lokho ayikho khona uMgabe uyilokho abamenze waba yikho khona.
Baba uNkomo, uyavumelana la yini umnumzana Macaphulana?
Hayi, ngiyamusa ngoba okuliqiniso ukuthi khona kuvele ngawubala iBhayibheli liyatsho ukuthi akula muntu ophilayo ongamfananisa loJesu. Thina esibala iBhayibheli sikubona kuyinto ezilayo, so akuthonya nyakuzwisisa.
Kodwa-ke lokhu-ke okunye akuthoyo ukubana umongameli Mgabe enga enguye ibandla njalo ibandla lingumongameli mgabe yakuvuma into
yeso okuliqiniso ukuthi umkhokheli uba ngumkhokheli ngabantu abantu bengaze bethi nansi isifunda singabantu benyama phela umuntu enyama wonke uyaphambanisa kodwa abantu kumele bamtshele nxa bebona ephambanisa so nxa ungasamtsheli lawe wena muntu uyakusula umlando wokungabonisi umkhokheli wakho.
Mnumzana Macaphulana, wena okwenzakalayo ebandleni lapho bona ungani kuzaphetha njani? Engaxotshwa na umnumzana kasukuwe?
Hayi vele njengoba ubona nje babugandi ukuthi yona inkunzi yangakhona ithini ngowangaphakathi lwana ngumuntu wakhe inkulumo zakhe lezenzo zakhe zisuka kuye umgabe ngakho ukuxotshwa kwakhe kuqhathana kakhulu inqaba umgabe esaphila umuntu lwana kasoza endawo yikho kumele obaba unkomo labanye babekwazi ukuthi hayi ibandla leli lapho likhomba khona kulapho ukukhomba khona abantu bakhe laba asebenza lapho ngoba kuyi kungumbangwe njalo le factionalism esikhulumayo umgqabu lela ule yakhe faction elakhe igqemba asebenza nalo phakathi kwezanu PF okumele nje obaba unkomo labanye bakubone phakathi kwezanu PF khona ukuthi intando yakhe yena intando kayiphiswa ichona lamabandla la aphikisayo kumele bafunde baqinise khona phana ukuthi okwenzakalayo lapha nakuyini njalo inxa siya ku 2018 izanu PF izabe isima kanjani
olelo kugcina yini mnumzana Nkomo
wele ngombono wami nxa ngobuningi bama-provinces abathi kahambe ngombono wami uzahamba.
Alo ke ngumnumzana Effort Nkomo, ilunga lebandla lezanu PF, ubekhuluma endawonye lengcwethi yecubungulayo zomnotho elizwe, umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Abesifazana abaphila ngokuthengisa esitalateni lamhlanje bebelombuthano okunanza amalungelo abo ngemva kwenyanga umhlaba unanze ilanga le International Women's Day. Kuvika uMakpita Ntambe.
Lumhlangano wenzelwe eHarare lamhlanje ungenwe ngabesifazana abangamalunga enhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy izichiya njalo bejabula behlabela njalo begida. Umongameli wezichiya unkosikazi Lorraine Sibanda uthi babone kufanele ukuba babe lombuthano onje ngoba unanza abesifazana abaphatheka kumisebenzi yezandla.
Lokuhlangana lesilawo namhlanje wokukhumbula usuku lwabomama esithi ke silungwe International Women's Day. Thina ethu yi-celebration ephuzileyo. So lapha ukuthi size sihlangane sikunanzelela ukuthi omama bezayo okudlula amachubi ayisithupha ekhulwini inani lawo lisebenza ku-informal economy esika ukuhlanganisela amavi endawo mama abasebenzayo nje besemakhaya abo kumbe bethengisa emgwaqweni.
Unkosazana Faith Gwangwara okhokhela abasebenzi abezimele edolobheni lemarondera uthi abesifazana yibo abanengi elizweni njalo beyibo abanengi kubantu bonke abaphatheka kumisebenzi yokuzenzela.
Sesingifuna ukubonga kakhulu akusakwenzeka ilanga njengalo sesitangezitshiya sibe lo mhlangano nje so yabona ilanga lisebenze kakhulu liyamotivate abafazi. Lisihlangene sibonisane izinto esihlangana lazo ama-problems ahlangana abafazi wanamhla abathengisayo estreetini.
Umnumzana Mandla Gwenya okhokhela imisebenzi yokuqoqwa kwabasebenzi abezimele edolobheni leHarare uthi abesifazana baphatheka ngobuningi babo bezama ukuphilisa imuli zabo. Ethi okudanisayo yikuba indawo ziyasilela njalo lokuhambelana labesifazana okufana lezambuzi kungalinganelani labo.
Ama-toilets la semadala. Amathole semadala aqua long back kuma 1960s 1950s now abantu seven baning lapha eHarare. Harare approximately is more than 2 million population eHarare kuphela. Sifuna ukuthi icouncil iextend ifake ama toilet abe manengi.
Unkosikazi Sibanda uthi baqhubekela phambili bekhankasela ukunanzwa kwabantu abasebenza ngokuzenzela kunawane ezijeneyo lokwesulwa kokuhlukuluzwa kwabo njalo kuzadinga ukusebenzelana phakathi kwabo umasipala lohulumende.
Esingakubonayo kusenzakala kwabesifazane ikuthi baphiwe ithuba lokusebenza esithi opportunity to work emgwaqweni khonapha uhulumende eze ukuthi kuhlangane omama bonke abasebenzi ku-informal economy laba all stakeholders wonke bakuhlangane njalo laba amabhizinisi kuyeneliseka msipho ukuthi emgwaqweni abantu bazilungiselele basebenze kuhle endaweni ehlanzekileyo bathole i-decent work bathole le mali kulokhu abakwenzi.
Ongenele umhlangano emele ugajalo abesifazana kuhulumende umnumzana Maphumo utshelele umhlangano ukuba abesifazana lokhu bebalutshwana abaphatheka kumisebenzi ezwayo njalo bebhekana lenkinga ezifana lokuhlukuluza kwezamacansini lasemisebenzini. UMaphumo uthi uhulumende weZimbabwe sethathe amanyathelo athile okuqhelisa ke amalungelo abesifazana okugoqela imithetho etshiyeneyo lamalungelo akusisekelo sombuso esitsha kunye lamathuba akuhlelo lukahulumende lwezomnotho noto orezim asset. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumak Peter Ntambe.
Izifundi zohlelo olokuphathisa izizalwane zokwamanye amazwe ukuzofunda eMelika olwe Hubert Humphrey Fellowship Program zigqibe izifundo zalonyaka izolo. Omunye wabagqibe izifundo phansi kwalolu hlelo yena ke okade esekolejini le-American University khonapha e-Washington DC ngosakhulayo oyisizalwane seZimbabwe umnumzana Mthokozisi Nyathi. Unyathi uphiwe isicoco somsebenzi wakhe kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu lezemithetho. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uMike Hobe weStudio 7 uxoxelwe Nyathi.
Lolu hlelo uhlelo for mid career professionals luthatha abantu especially from developing countries ukuthi bazozithuthukisa for leadership role leadership said that ku private sector or ku public sector. Lohlelo for 10 months I think 157 from amazwe wonke abanye nje ba kuma university amanye eAmerica. Yes.
So awungele kulezi zalwane ezingaki zaseZimbabwe ezikhona kulolu hlelo?
Well, singu 3 sibathathu sibathathu kathesi yes.
Awungele ke mnumzane uhlelo lo lutshane okungakanani nalolu hlelo lukamongameli welemelika odlule uMongameli Barack Obama iyali program?
Lolu hlelo is targeted really is so lo flexible ukuthi awu focus kakhulu kwa academia. Ikufika nje is an exchange program so uyafika lapha ukwanisa ukuthi usebenze futhi kule requirement ukuthi kumele usebenze for 6 weeks as part of the program. So it's a 9-degree program just for leadership and professional development.
Lokho sokufundileyo kulolu hlelo kuzasiza kanjani emphakathini?
Oh, mina vele ngithanda amalungelo ezisebenzi amophi ukuthi ngizafika ngale lami ngizama ukucontributa ukuthi ngithuthukise amalungelo abasebenzi lama human rights, the social justice.
Uyazi kulezi zalwane ezisakhulayo eziningi ezikhala bathi hayi Mike ngifuna uyofunda kwele Melika bafuna ukungena uhlelo something just like this.
Okay.
Bangangena kanjani?
Ngaplay through embassy bahambe bayenza ama interviews ba shortlist and then ba send ama applications eAmerica leAmerica la iselect futhi kodwa kumele bayenkhwele embassy yeZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Mthokozisi Nyathi ongomunye wabafundi abakade bekuhlelo lwe Humphrey Fellowship Program. Linganelisa ukubukela ilingxoxo kumabona kude imfanekiso kamabona kude ebulenjini beFacebook kukhasi lethu leVOA Indebele.
Ukuzigqiba ezosuku sikhangele bezihamba phambili.
Umhlangano wabosomabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair Business Conference walonyaka uqhutshwe namhlanje ngelanga lesibili sombukiso weZITF.
Amankampani adinga ukuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo aqede uhlelo lokuthengisa ubungcweti bawo izolo.
Esilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje igama uChris Gande lela.
Lo ntungamili inkomo.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.